chimwe chezvandifadza panyaya iyi yekuva napresidendi. Presidendi vabva vataura ivo kuti nhaya nyaya dzemadzimai saiko dzichinonokerwa, ungatirangarire kuti zuvairi rinotenderwa musa 8 March every year. Saka presidendi vangu vachitobvunza ivo kuti ko inini manonokereiko kupemberera zuvairi, isu zvinhu zvakaita sana Valentine's Day hazvinonoke kupembererwa. Saka presidendi vabva vatotaura kuti toda kutoti zviitike musi wa 8 every year. Vakabva vatoti ngazviende pakalenda remaevents anoitika munyika yedu. Saka zvinhu zvatinodadisawo kuti tinzwe presidendi vedu vachikoshesa zuva remadzimai zvakadaro.
Pane zvataurwa nemutungamiri wenyika zvinokwanisa kuzorandudza magariro emadzimai munyika here pavanga vachiparura musangano wanhasi uyu?
Mutungamiri wenyika vataura ivo kuti madzimai akakoshesesa mumatunhu matinorarama kuburikidza nekupa muenzaniso, vapa muenzaniso wavapa ivo wekuti ivo kudunhu kwavanobva vanotozivikanwa kuti mwana wavabhona. Ndinorangarira mbuya bhona ndokunga vakashaya kare, asi zviri kungoramba zvinonzi mwana wavabhona. Saka ivo vanga vachitotadza kuti madzimai anokosha, asi inini semudzimai wechidiki wemuzimbabwe ndikuda kuti tazviona mupresidendi vataura zvozovei, ngazvisangoperedu mukutaura.
Imi sesangano rinoshanda nevasikana vechidiki, pane zvamungati zvabuda here pazuva ranhasi zvingabatsire kurandudza upenyu hwevasikana vechidiki munyika?
Paundwa vanasikana vandingati vakabatwa chibharo vanga vane nhumbu, umwe angane 12 years, umwe angane 14 years, vari pama age range iwayo. So vakataura pana president kuti inini ndakabatwa nehama yangu kana kuti nabhudzi vekwanana maiguru kaunda kwana mainini, umwe akati naba mukuru. Vana ivavo vane nhumbu, vakadzitakura nhumbu idzodzo, havana kukwanisa kuti vawaniswe uruba tsira rokuti vasabatire nhumbu dzacho. Ngazvibatike kuti mwana chingangorepa ngaawane rubatsiro runoenderana.
Pawanikwa vana ava vachiuya vachitaura nhoroondo yemararamiro avo nekukubatwa zvibharo kwavakaita, ivo mutungamiri venyika vatambira sei zvavaratidzwa izvi, uyezve pane zvichaitwa here kuti zvigadziriswe?
Mai opamuchinguri minista vedu vemadzimai vataurawo vakati topera here, vachibvunza mutungamiri wenyika. Ndoziye kuti kuona kwatinotsimboita purezidendi dzimwe nguva vanogona kusataura ipapo kuti chadi chadi, zvoenda zvonotaura. Tiri kutarisira kuti mutungamiri wenyika mai opa, kuti ndichida kuzama kuita kunge zvavataura mai opa, vati tinoona kwakamboitwa maoperation kana kuti mapurisa anomboita zvirongwa zvekuti mbudzi dzisabiwe, mombe dzisabiwa. Mai muchinguri vadaidza kuti mutungamiri wenyika vatipowo chirongwa chekuti mabhinya asave munzvimbo dzinogara vanhu, mabhinya ave mujere.